Maprices ataona achitengwa nawo ari kurangidza kuti no pane improvement, a lot of improvement. Yekuti tikaramba tichidaro nyaya indigenization inobva yanyatsobudirira chaizvo. Chekutanga tinonyatsotenda kuti vamugabe vakatipa minda, vakatiimpawa. Chechipiri chatakuona chinofanira kunge chichiitwa ndechekuti mafertilizer anofanira kunge achiita subsidize. Aita subsidize murimi woenda unotenga fertilizer yako utenga $6. Dzimwe nyika vanotenga mafertilizer $6. Munomu isusu tonzi $52 per bag. Nezvimwe zvekuti pamarket mabuyers ari kutenga fodya vanofanira kutenga vachiziva kuti murimi anofanira kudzoka kumunda.